Samiza matsala nei
pain tato
yui don't you judge panaz and flexibility
fika
ya wenda kapakudara paive kudara ndi imbira mara ndozvaka ndivhura vachida ndivhara uchifunga ndikune pabvunzo takutala pati iko zvino ndakabuka udo vanosora sorai zvenyuwana sora udo wazvibatsire mbora kuvenga ronaldo ronaldo azvibumiso ndiyako ronaldo aiwa mukuru mukuru ane uturu uturu nga vamwedzi watikunguru horarika tikunguru aiwa mukuru mukuru ane uturu uturu horarika tikunguru unga vamwedzi watikunguru manje ntaramba ndichibuda ngoma dzichibuda hongu dzichibuda ngemvura yemupombise mumbono donchunga manje ndovakonga ndopaanoona kuti iyi ingwa uchinzwa vo chichibabai.